Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7.
Tishipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina kurume 15, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. UNDP inoti ichabatsira Zimbabwe nezvese zvainoda kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzechekerere. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa nasi vakurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko ari kusangana naana chiremba navana mukoti kuitira kuti nyika isarasikirwe neupenyu hweveruzhinji. Vanhu vakawanda vochema-chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru weUnited Nations Development Program kana kuti UNDP vaAkim Steiner avo vasvika muHarare nhasi vanoti UNDP ichabatsira Zimbabwe nezvese zvainoda kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzechekerere. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pane imwe hotera muHarare mushure mekusangana negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, vaSteiner vati vachabatsira Zimbabwe nemari yezvese zvingadiwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC.
We are very proud and pleased to be part of the effort to support.
Tinofara kuva tichibatsira ZEC mune zvese zvavangade kuti vaite sarudzo dzejekerere. SeUNDP takazvipira kuti sarudzo idzi dzibudirire.
VaSteiner vati pamusoro pekusvipira kweUNDP mukuona kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzisina mbonga mupopoto, vatiwo vakasvipira kushanda neZimbabwe kuti ibude mumatope mairi munyaya dzeupfumi.
Takazvipirawo kuti tibatsire Zimbabwe munyaya dzeupfumi uye kuti vanhu vese vawane budiriro. Zimbabwe ichirangarira kuti zvizvarwa zvizhinji zvogara kumaruwa pamwe nekuti ikwanise kuwana mari inobva kunze neyavanozviitira kuti upfumi hugadzirike zvigobetsera vanhu vese munyika.
VaSteiner vati vachasangana nemapazi ehurumende akasiyana-siyana pamwe nemamwe masangano kuti vaite hurukuro dzekuziya kuti zvizvingade kuitwa kuti sarudzo dzegore rino dzive dzakachena. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vaudzawo vatori venhau kuti rwendo runo hurumende yeZimbabwe yakasvipira kuita sarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga. VaMoyo vatiwo sarudzo dzakachena dzichabatsira kuti Zimbabwe ityidzane nedzimwe nyika zvakasununguka zvinozobatsira kuunza budiriro munyika.
We as the government of Zimbabwe and as guaranteed, supported by the UNDP, are very clear and determined that we will deliver a credible, free and fair election, which should give
hurumende yeZimbabwe tichibetserwa neUNDP. Takazvipira kuita sarudzo dzakachena zvechekerere. Izvo zvichapa pasi rese ratidzo yekuti tinofanirwa kuzvidzana nedzimwe nyika zvigobatsira budiriro yedu munyaya dzeupfumi.
VaSteiner vachasangana nevanhu pamwe nemasangano akasiyana-siyana kusvika nemusi weMugovera panoperera rwendo rwavo rwekushanyira Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wemDCT Vanelson Chamisa nasi vakurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko ari kusangana nana chiremba navana mukoti munyika kuitira kuti varwere vasarasikirwe neupenyu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau mushure mekushanyira chipatara chehurumende cheHarare Central, uko vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachigunun'una nemari dzemihoro, vachamisa varatidza kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano.
Taona mabasa rinoshamisa zvikuru rokuti vana mukoti vari kuita basa vasina zvikwanisiro, madokta ari kuita basa asina zvikwanisiro, mari hadzisi kupuhwa kumadokta edu, kumanesi edu, mari dzava dzisi kuuya dziri panguva, uye padzinouya hadzina kunge dzakakwana mari dzinofanira kunge dzichipuhwa kuna vanoshanda. Vari kupuhwa $300, inova mari shoma zvikuru muchitarisa nedzimwe dzinopuhwa kune vamwe mune dzimwe nyika. Saka inyaya yatigunun'unisa vamwe vakatotsveta basa, asi kune vakoti vachiri kuzama kubata zvinhu pano neapapo. Vatinotenda seutungamiri kuti vari kuzama basa nemazvo, asi vazhinji vakati vambomira, ende dambudziko ravo idambudziko rakakosha. Hurumende iri kuratidza kuti iri kupa maziso akavharwa kana nzeve dzakavharwa kudambudziko rine rokuwanikwa nevazhinji vari kushandira nyika kuti vange vachirapa nyika.
Mumwe murwere anga ari muchipatara vafungai mahachi vati havasi kunyatsorapwa zvakakwana sezvo vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa.
Sezvamuona ndatongosiwo gumbu rangu ratongoemwa ipapapa, machiremba achitukiyamo wacho kubasa tukiyamowa muchibasa atoni mazuva ari matatu asi katombouyawo apa gumbu rotongorwadza apa ndatongomira kuti chiremba kutazi ari kuuya nhasi ndatongomira kuti ari kutazi ari kuuya hakuna munhu zokuti handitongoshungurudzana nazvo tote tosha zvokuito.
Vachamisa varumbidza vana chiremba nevakoti vashoma vanga vari pabasa nhasi vachibatsira vanhu vakazvitakura pamwe nevanga vachisununguka vachititsiye nyoro dzavari kuita dzekubatsira vanhu ava panguva iyo vari kuramwa mabasa chinhu chinokudzwa zvikuru. Vachamisa vati kana bato ravo richinge rapinda mumasimba vachaedza kugadzirisa matambudziko ose ari kusangana nenyika zvikuru sei munyaya dzeutano.
Chokutanga, utano hwenyika ndohutano hwehurumende, hatipatsanuri zviviri izvi. Utano hwenyika kureva kuti munhu nemunhu anofanira kunge achiremekedzwa. Zvipatara zvinofanira kupuhwa mari. Mari yese iri kupuhwa iri kutorwa nemashefu inofanira kuenda kuzvipatara. ma15 billion anenge achibiwa anofanira kuenda kuzvipatara. Tine goridhe rakawanda munyika muno, tine maminerals anofanira kuita 60 maminerals munyika anokwanisa kutipa mari inoita kutipe vakoti vedu, tipe vanadokta vedu, vana chiremba kuti vange vachigara upenyu hwakanaka, vane mota dzakanaka, vane zvokushandisa zvakanaka, vane magloves nezvimwe zvikwanisiro zvinhu zvifambe zvakanaka. Izvozvo ndochinhu chokutanga chatichaita, nokuti chatinokoshesa utano, chatinokoshesa kugara kwakanaka kwevanhu vachirapwa nenguva yakafanira kunyanya-nyanya vanenge vakazvitakura.
Zvichakadai, sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association raburitsa mashoko ekuti nhengo dzaro dzicharamba dzakakanda mapadza pasi kudzamara nhuna dzavo dzanzwikwa nehurumende. Sangano iri rinoti vana chiremba vanodarika chiuru havazi pamabasa sezvo vari kuda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi regurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa. Vana chiremba vave nemasvondo anodarika maviri vachiramwa basa sezvo vasiri kuwirira nehurumende panyaya dzemihoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai ane chitsama anogara muHighfield muguta reHarare aungana kuZimbabwe Hall iri pamachipisa shopping center achicherechedza zuva reInternational Women's Day. Zuva iri rinopembererwa pasi rose nemusi wa8 kurume. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Charity Mandishona, vati sangano ravo rakafunga zvokuuya kumisha inogara veruzhinji sezvo vasingawirirane nepfungwa dzekuitira mhemberero dzezuva iri mumahotera uko veruzhinji vasingakwanisi kusvika.
Jupiter International Women's Day celebration under the theme transforming women's lives through economic empowerment. #timeisnow. Why takauya kwa ifuls taita kuti tiende kuma grassroots nokuti madzimai vanenge vari kuma location kashoma kuti vakwanise kunzwa information vanenge vachizoti hatina kuzvinzwa hatina nekuti zvine chingoitirwa ku town kana ku hotel saka taona kuti isusu seHarare chapter we want to catch them ku grassroots kwavari nzvimbo kwavo kwavanogara ndosaka nhasi uno tiri kuita ma celebrations edu tiri kuifuls.
Madzimai aungana aya awirirana kuti International Women's Day izuva risingareve chinhu kwavari sezvo vazhinji vavo vari kutambura nekuda kwekushaya mari yokuriritira mhuri dzavo. Amai vavazobongano avo vakaoma mutezo uye vachifamba nevuche vati hapana vari kunyatsovamirira kumahofisi ehurumende izvo zviri kuita kuti matambudziko avo awandise.
Handifungi kuti pane chandiri kunyatsoona inini ndakazvimirira chiri kunyatsobudirira. Mukada kutarisa pakunonyoresa kuvhota kuya mukada kutarisa izvezvi vakawanda madzimai nemayouth varume vashoma saka isusu hatisi kunyatsoona zviri equal draw 50-50 havana. Saka tiri kukumbirisa kuti dei zvaitawo zvakaenzana isusu vakadzi nevarume especially kuvakaremara kumusoro kunga kuwane vanotimiririra vanoziva nezvatinoda isusu vanoraramana neurema kuti tikamiririrwa neasiri anoziva kuti tinoda chii hapana.
Mashoko aya atsinirwa naamai Trifin Antonio avo vatiwo madzimai akaoma mitezo anotarisirwa pasi mumhuri pamwe nevanhu vemunharaunda dzavanogara.
International Women's Day atione kuti izuva rekuti tingati chinhu chatinopembera kana chatinoachiva as madzimai izuva rakangoiswa pakalenda nekuti ukatarisa machallenges ari kusangana nemadzimai akawandisa ende mazhinji achona hapana kana solution iripo especially tikatarisa nemadzimai ari kurarama nekuva nemitezo isina kumira zvakanaka kana ndida kutaura tichiti vakaremara mabatirwo avanoitwa mungave mufamily mungave mucommunity unoona zvakatongosiyana nemunhu akadii ane mitezo yakafanana.
Amai Antonio vatiwo madzimai ari kumusorosoro munyaya dzezvematongerwo enyika anokanganwa vanhu vakavavhotera kuti vasvike kumusoro kwavari izvo zvinoita kuti zuva remadzimai risareve chinhu kuvanhukadzi vakawanda.
Kune madzimai ari kumusoro. Yes, tinoti madzimai variko, but what are they doing for us madzimai tiri pasi? Hapana. You find kuti we fight for a woman kuti apinde panopinda ingave position ipi neipi, but kana ako she tends to forget my grassroots in English. Saka tinoti hurumende ngaitarisise nema MPs edu echidzimai kana macouncillors kana whatever civic society ine chekuita nemudzimai, let's stand up.
Gore rino mhemberero yeInternational Women's Day muZimbabwe yakaitirwa kuGwelutena Business Center kuNkai mudunhu reMatabeleland North uye dingindira regore rino raive rekushandura upenyu hwemunhukadzi kuti awane chouviri. Ndakamirira Studio 7 pamachipisa Shopping Center ndini Kiri Mudzamiri.
Vamwe vagari vekumasvingo vanoti hapana chekucherechedza pazuva reConsumer Day sezvo upenyu hwavo huri kuramba uchioma munyika zvichikonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva iri raitirwa mumasvingo, vanhu vazhinji vanoti mitengo yezvinhu muzvitoro haina kudzika kubva payakakwira gore roda kunopera zvichitevera kupinda kwakaita vaEmerson Mnangagwa panyanga muna Mbudzi. Mumwe mugari wekwamucheke Muzare Tresi Musakaruka vati mitengo iri kuramba ichikwira zviri kuita kuti vatadze kuriritira mhuri yavo zvakanaka uye zvichityora kodzero dzevatengi.
Tiri kucherechedza zuva ranhasi 15 March 2018 izuva rekodzero dzevatengi asi muno masvingo izuva rakatisuwisa nekuti hatisati taona chanduko yezvinhu kunyanya pamaprices ezvinhu zvima basic commodities. Muno masvingo ndingati kubva muna December kusvika pari zvinezvi hapana chati chachinja kubva kushuga. Shuga ichakakwira. Marice ari ma 2 kg rice iri kuita $2.60, 1 kg iri kuita $1.50, nyama chaiyo yekudya iri kuita $5.56 per kg hasati zvachinja. Mafuta hasati aderera mutengo.
Vamwe vakaita amai sungano zvarebwanashe vanoti kunze kwechikafu nezvimwe zvinhu zvakaita sekubhadhara mvura magetsi pamwe nemitero yemumabhanga iri kuramba ichivadhurira, vazhinji vari kuti izvo zviri kuwedzera kuoma kweupenyu.
Hapana cha tirikumbo commemorate hapa kodzero zewa tengi nukuti hapana chaka chinja. Tikatanga nukutarisa mabiru mvura chayo. Mwezi uo unu akatovia akatokwila shu akatonyanyisa. Mvura ili kutodura. Tikatatarisa hivye ni magezi ali kutodura shu. Saka hapana cha tinopembele rashu. Nishase zirungo tidurira shu. Atiri kutenga. Hivye ni pagaita urumende kapinda mpawa nyua ni shu. Hapana cha kashanduka shu. Kutongo kukwila shu tungo dura. Saka hapana cha tiri kutembele rashu.
Kwa rashu njiva noti. Mashoga mtaro wane urumende manyepo sezo vatengi vari kunonga sose nemuromo nekutadza kutenga zvikafu nekubhadhara zvimwe zvinodiwa muupenyu nenyaya yemitengo yakakwira vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi rekonzuma Council of Zimbabwe mumasvingo vadhumisani mugushini vanoti kukwira kwemitengo kuri kukonzerwa nekushayika kwemari munyika
nekati isusu tiri kuona kuti zvinhu zvamitengo zvinhu chikafu nezvimwe zvekushandisa zvekuvaka nemafuta edzimotokari ekufambisa mitengo iyi yakakwira kazhinji zvinhu zvakatanga kukwira muna October gore rakapfuura ra2017 asi zvinji zvacho zviri kukonzereswa nemari yatiri kushandisa nekuti mamaprices acho kana une cash iri US dollar mitengo wechinhu unenge wakatidzikirei kana uri bond iri kesho zvekare unenge wakasiyana mutengo kwozotiwo kana uchitenga nemafoni yatinoti mamobile transactions inenge yakasiyana
vanoongorora magariro evanhu vamunyararwi chauke vanoti hurumende iri kukundikana kugadzisa nyaya yezvemitengo
zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana nezvinhu zviri on the ground tinoudzwa nyaya yekuti maprices anofanirwa kudzira but the actual thing is maprices ari kukwira for example ndinoda kubata nyaya yefuel chaiyo chaiyo fuel yakanzi pane price yakazetwa and it only happened kuda for a week then after a week my price akatangoita skyrocketing
studio 7 yatadza kubata hurumende kuti itipewo divi rayo asi vagari vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu munyika kuri kuita kuti upenyu huvaomere takamirira studio 7 masvingo ndini Gandhi Maramba
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm musakangamwe kufarira Facebook page redu revoa shona
yasvika nguva yekuti simbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika America yazivisa kuti ikutemera Russia zvirango zvitevera mashoko ekuti nyika iyi yakapindira mune zvesarudzo dzemuAmerica makore maviri apfuura. Vari kutemerwa zvirango vanhu 10 nevatatu vakadomwa nechikwata chava Robert Mueller avo vari kuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzakaitwa muna 2016. Vatungamiri veBritain, France, Germany neAmerica vabatana mukushora zvakadzama kuurayiwa nemuchetura kwevaimbova musori weRussia uyo akafira muBritain. Vatungamiri ava vashora hurumende yemuMoscow vachiti maurayiro ayakaita paSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia ndeyekutanga pachishandiswa mutoo wakadai. Kushanya kwemukuru United Nations Development Program kana kuti UNDP vaAkim Steiner kuri kutambirwa zvakanaka nemapato maviri makuru munyika ezanu PF nerino pigisa MDCT semunongedzo wekuti nyika inofanira kuita sarudzo dzakachena dzinotambirwa nepasi rose. Kushanya kwa vasteina uku kuri kuitika apo SADC yakatotumirawo chikwata chayo chevaongorori vesarudzo, ukuwo mutungamiri weSouth Africa varizve sachigaro weSADC Vasiru Ramaphosa vari kutarisirwa munyika nemusi wemugovera kuzotaura nenyaya yesarudzo nezvimwe nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. UNDP iri kubatsira Zimbabwe zvakanyanya kuburikidza nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvikuru pachirongwa cheBVR nekudzidzisa vanhu zvine chekuita nesarudzo. Mukuzeya nezvekushanya kwavasteina uku, tabata munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora uye mutedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU PF vaFortune Chasi. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChasi nezvekukosha kwerwendo rwavasteina.
Vakakosha zvikuru isusu kubato redu rekutadzira kuti sarudzo iri kuya, isarudzo yatiri kuda kuti inge ine runyararo. Tinge tichiparura kuti mapeji akanaka ekuti nyika yedu ienderere mberi tine runyararo semhuri yeZimbabwe. Saka kuya kwavari kuitaiwo sevakuru vakuru veUnited Nations tinoda kuti vange vachionawo isusu semhuri yeZimbabwe takabatana tichiratidza kuti aiwa tinoda sarudzo yerunyararo. Saka ndozvatinoda kuti tinge tichivaratidzawo ivo vachionawo kuti paground pakamira sei.
Vamunzora, rwendo rwakakosha sei?
Rwakakosha zvikuru nokuti tinoda kuti tikurukure pamusoro pekuti nyika yedu yofambiswa sei, uyezve tinoda kutarisa kuti sarudzo dzakachena dzinofambiswa sei muZimbabwe. Saka tine zvizhinji isu seMDC zvatinoda kuti tiburitsirane pachena ipapo. Chekutanga ndechokuti kutaura bedzi kuti tinoda kugadzisa zvinhu zvakati 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 hakubetseri. Panodawo kuonekwa kuti progress yaitwa pari zvino ndeipi. Tiri kuona kuti pane zvizhinji zvati zvaitwa panyaya yesarudzo dzakachena. Tine nyaya yediaspora vote, tine nyaya yokuti maballot papers achanodhindirwa kupi, tine nyaya zvakare yokuti voters roll racho rinofanira kuauditwa, tine nyaya yokuti iyo United Nations pamwe chete neSADC neAfrican Union maregional bodies iwayo acha player party ipi pasarudzo dzeZimbabwe. Totaurisa nyaya dzemhirizhonga, totaurisa zvakare nyaya dzekusawana mukana wakafanana pamasaisai atinoti mamedia reforms. Saka inyaya huru dzachatava nezvadzo. Ndiri panyaya yediaspora vote, ndoimba vachisi nhasi waona muherald nhasi nyika yeRussia yaisa advert muherald yekuti zvizvarwa zveRussia zviri muZimbabwe zvivhote muZimbabwe imomo zvichivhotera president wekuRussia pamaelections ari kuitwa musi weSunday musi wa18. Saka titori neshamwari yeZimbabwe iri kuita diaspora vote, vari wekuRussia vari muno idiaspora sezvakangoitawo wedu vari kuRussia idiaspora zvakare. Saka chinhu chinokwanisika kuitika, taane nyika shamwari yeZimbabwe iri kuita zvisiri kudiwa nehurumende yeZimbabwe zvekuita diaspora vote. Saka ndicho chimwe chezvimwe zvinhu zvikuru zvatofanira kutaura nezvazvo. Tozotaurazvezve kuwandudzwa kwemitemo, mutemo wedu weElectoral Act unofanira kuwandudzwa kuitira kuti uenderane neconstitution yedu yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vavhote murunyararo pasina anotyudzira vamwe, vavhote zvisina kupindirwa nemasoja, nemaCIO nemapurisa.
VaChasi, mazuva zvataurwa navamonzora zvavari kugunun'una nazvo zvavari kuti zvinofanira kukosheswa izvo.
Ndazvinzwa chaizvo chaizvo. Nyaya yediaspora vote, ndanzwa vachiti hurumende haisi kuda nyaya yediaspora vote. Handisati ndambonzwa hurumende ichitaura izvozvo kana kuti bato reZANU PF richiti haride kuti vana veZimbabwe vari kunze havafanirwe kunge vachivhota. Kwete, ndofunga nyaya iripo ndeyekuti ngatinyatsotarisisai tichizvo isusu semhuri yeZimbabwe ngatigadzirisei kana kuti ngatigadzirisei tironge kuti munhu wese weZimbabwe kwaanenge ari akwanise kunge achivhota. Asi tizive kuti zviya zvinonzi pachirungu malogistics Titi isusu zvedu munhu wani ari kuSiberia kuZimbabwe. Toti zveki yoenda ikoko ino muregister here. Then pakuvota oteverwa ikoko kuti anovota here.
Avo vanga vari mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vaFortune Chasi. Manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru wemDCT vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Vamwe vanorarama nekutengesa muBulawayo havasati vabva pane imwe nzvimbo yavari kutengesera mavhiki maviri kanzuru yati vanofanira kubva panzvimbo iyi sezvo pari kuda kuvakwa zvitoro kana kuti shopping mall. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Kanzuru yeguta reBulawayo yaive yati vanhu vanotengesera paEgodini nemunharaunda mayo vaifanirwa kunge vabva panzvimbo iyi pakupera kwemwedzi wapera kuitira kuti vakapiwa basa rekuvaka Egodini Mall vatange kuita basa iri. Kanzuru yakazobvumirana nevanhu ava kuti vaizofanirwa kubva panzvimbo iyi mukati memasvondo maviri kubva pakutanga kwemwedzi uno, asi vanhu ava vachiripo nanhasi. Vamwe vanotengesa paEgodini vaudza Studio 7 kuti vaita musangano nekanzuru nhasi vakabvumirana kuti vachatanga kubva panzvimbo iyi kana vanyorerana chibvumirano nekanzuru chekuti vanhu vanenge vabviswa panzvimbo iyi ndivo vachatanga kupiwa mukana wekudzokapo kana pachinge papera kuvakwa. Mumwe wevanotengesa panzvimbo iyi Muzvare Eunice Ndlovu vati kunyange hazvo vachibvuma kuti kuvakwa kweEgodini Mall kunogona kuunza budiriro, vanotyira kuti vachange vave kuwana mari shoma pane yavanochiwana kana vakabva panzvimbo iyi.
Kwatiri kuenda kwacho hazvimeino kuti chii chamutoitika, kujaira kwacho business nekujairwa nemacustom zvino zvakati gozhei, but nekuenda kwenguva zvedu tichajaira, but pana paEgodini tachirarama nokuti tine makore chiraramisa vana vechienda kuchikoro chiriritira mhuri nemaparents edu, saka development kuBulawayo zvedu tiri kuida but haa.
Vajabulani Mukize avo vati vave nemakore akawanda vachitengesawo vari paEgodini vatsinhirawo izvi vachiti zviri nani kuti vanhu vakaita saivo vapiwa mabasa ekuita pachatanga kuvakwa Egodini Mall kuitira kuti vagokwanisa kuramba vachiwana mari yekuriritira mhuri dzavo semazuva ose. Mumwe mutyairi wemakombi vaJustice Mangena vati havazi kufara nekwavari kunzi vaende vachitiwo havaone budiriro yakanyanya chaunzwa nekuvakwa kweEgodini Mall, vakati zviri nani kuti kuvakwe kana kumutsurudzwa maindastiri anowanisa vanhu vakawanda mabasa.
Zvinenge zvakavanakira ivo vano vacho vanoda kuvaka, asi kwatiri zvinoda kukanganisa bhizinesi redu. Budiriro kana ichizouya zvinhu zvee zvakanaka, asi nemamiriro azvakaita dai vavatanga kuvhura maindastiri zvanga zviri zvinhu zvakanaka chaizvo, kuti kana vanhu vavana nekwekushanda vozogadzira godini racho. Pane kuti togadzira godini ivo vanhu vasina kwacho kwekushanda, zvina zvinobatsira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuru panyaya iyi, asi gore rakapera kanzuru yakazivisa nezvekuvakwa kweEgodini Mall uye kuti vanotengesa vari panzvimbo iyi pamwe nevemakombi vaizofanirwa kubva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gore rino richitanga muzinda weWhite House wakashora kuchorwa kwekodzero dzevanhu vemuIran nehurumende yavo ukati wakazvipira kuramba uchitaura nguva iyo vanhu vemuIran vakanga vachiratidzira zvisina mhirizhonga vachiramba uori nokudzvanyirirwa. Vanotaurira muzinda weWhite House amai Sarah Sanders vanoti America inotsigira vanhu vemuIran uye inoudza hurumende yavo kuti iremekedze kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka. Vanoti zvekunyange zuva racho risati rasvika, America ine tarisiro yezuva iri apo vanhu vemuIran vachagarawo vakasununguka sevanhu vedzimwe nyika. Muchuchusi mukuru wemuguta reTehran abudisa mashoko ekuti munazvita umwe mudzimai asina kudomwa nezita akafamba panze asina kupfeka nhumbi dzake dzechitendero kana kuti hijab akatongerwa makore maviri mujere kuchinzi aedza kukurudzira zveuori kune veruzhinji. Mudzimai uyu ndeumwe wemadzimai mazhinji vakasungwa muIran kubva munazvita vachipomerwa mhosva yekukurura mahijab avo izvo zvisingadiwe nemutemo. Zviri kuitwa nemadzimai muIran zviri kutyisa vakuru vakuru venyika iyi avo vachiri kuyeuka kuratidzira kwakaitwa nevanhu munyika iyi munazvita nandira. Apo kuratidzira kwemadzimai kwaenderera mberi muna mukadzi vanotaurira bazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica muzvare Heather Nauert vanoti America inoshora kusungwa kwemadzimai makumi maviri nevapfumbamwe vakachorewa kodzero dzavo nekudzvanyirirwa vachimanikidzwa kupfeka zvavasingade. Vakatizve America inotsigira zvakasimba kodzero dzevanhu kuita zvechitendero chavanoda vakapamidzira vachiti vanhu vanofanira kubvumidzwa kupfeka zvavanoda vachisarudza chitendero chavanoda. America inoyambira
tinotenda zvikuru hwande tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu tokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeisindebele.
Sokuisika tisendava kuVOA.